kuja ku Mount Pleasant mwa Harare ndo kwanda ka tanga kuimba mumba mamai vangu taimba mchurch taenda ku Roma niri ku Montreal ndaka imba ne the People Gospel Choir of Montreal for about 5 years ndo kwanda tama ku Montreal ndikauya Vancouver tikambo nyarara mbijana but yes nezvi tatanga nazvo kuti chemachitare
pane nyaya yekuti vabereki vaiti didii vabereki pawakatanga iwo kuti haenda kurwa zvemumanzi
ngoti mwanangu ramba uchiimba mwanangu paunoimba ndinobva ndanzwa mwoyo wangu kufara mwanangu paunoimba vaingondikurudzira vaindiona ndichiimbira mwari wangu ndichiimbira mwari wavo zvaibva zvawedzerawo ka element kekungoita kekungokoshesa
Spirit of truth, Lord, I'm ready to serve.
Music ya urukurova yakangomira ku gospel here kana kuti unosanganisa
100% your church zvaJesu ndo zvedu
sei wakachuza kuimba zvaJesu zvechurch
andina kuchuza zvaJesu zvechurch ndo zvandakapiwa namwari
saka toti
tinongofamba nezvatakapiwa
chipo chekutozvarwa nacho here vamwe tonzwa kuti vanoenda kuchikoro kunodzidzira kuimba
zvavo vamwe hatina kuenda kuchikoro kuimba
chimbotiudzai zvishoma nezvesong itsva iyi yandanzwa nezvayo here
inonzi Reborn and song yacho takaipiwa nemweya mutsvene tiri kuhope takatorarawo isu vamwe tikatopiwawo malyrics melody zvese zvikatongouya kuhope tikamuka tichinyora tisori the Lord just showed up again which was just so beautiful but every part of this song is not my own and I think ndopane emphasis yangu kuti vanhu ngavazive kuti mwari kana achipa zvipo zvinouya zvakakwana zvakazara zvakadaro
makutoparidzaiwe
chete Hallelujah. Iwe chako ndechengosvitsa chete
muindastry yemagitare iyi kune chimwe chinhu chiri kuitika chatinoona chinokanganisa vaimbi vakawanda chekushandiswa kwezvinodhaka imi muri kunzvengana sei nematambudziko iwaya
ndijesu sha ndijesu everybody munhu wese akazvarwa munyika ino ari mutadzi
mashoko akakura pane vachanzwa meseji yenyu vobva vati toda kutsvaga hamanda vanokuwana ikupi
painstagram tinowani
mune mchidzani
first and last name iyoyo hati wani ndiri vana vajesu
okay mobva matiudza kambo kenyu tobva takarova vanhu vombojaivha nhasi was a Friday
fungamai munamati vanhu vamwari jesu ari kuuya this is Reborn by Amanda Tucker we are God
Holy Spirit, make your presence known. Come alive in us today. Breath of God, come with your tongues of fire. Lord, I want to be reborn. You said the harvest is ready. But the laborers are few. You said I'd have the power to do what you called me to. You promised me the helper, that the spirit of truth. Lord, I'm ready to serve. Send your power, get me ready to serve. Holy Spirit, make your presence known. Come alive in us today. Breath of God, come with your tongues of fire. Lord, I want to be reborn. in authority, though I call you Master. Jesus, you call me friend. You said when we use your name, even demons will obey. Lord, I'm ready. I'm ready to serve. Pour your spirit, get me ready. Mind.